pamwe chete nemasoja vanoassault majournalists. Tikuona kuti hamusisina respect yemedia freedom muZimbabwe, especially panguva ino kubva pakatanga lockdown.
Iyo Misa Zimbabwe pane zvairi kuitawo here pamusoro pekuchengetedzeka kwevatori venhau vari pamabasa pavo?
Misa Zimbabwe, we are still open. Tine hotline yedu inenge iri available. Tine application yedu iri available yekuti kana majournalists akasangana nedambudziko kuti nyange vakasungwa kana kuti vakaharasiwa nemapurisa kana nemasoldier vanokwanisa kutibata. Isusu Misa Zimbabwe tine capacity yekutumira magweta kuti ava represente, uyezve tine capacity yekuti kana majournalists achifila kuti vari under threat tinogona kutraya kuti tione kuti vawana.
Hanzi, haisi kuzoona here zviri kuitika mubato rezano PF kuti zvavari kuita hazvisi pamutemo zvekutyora kodzero dzevanhu watowati chichi zvese zvavangodaro. Ivo vajob scholar vatori right, sezvo isusu tiri kurwira nyaya yekuti chipati chinonzi zano PF chibve, handiti maona. Saka zvachiri kuita izvi zvekumbunyikidza kodzero dzevanhu izvo hatisi kupindirana nazvo. Vasikala vatori right, saka vanoda kubvisirwa sei mubato? Havafaniri kuti vabviswe mubato remdc nekuti manje ndo magamba acho kaiwaya. Vana vasikala ndo magamba acho iwaya.
Alo, pastor 7. Ndokwazai mese ma kuti MDC Alliance haisi pati pakuita se iye zeki yakaanaunza kuti ZANU PF number 1, MDC Alliance number 2. Muri kungozvifambisa sei nhai vanhu vekoti? Imi tibatsirei pabo, ndoda kuti mutibatsirewo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri vestudio 7 vanotibata
aiwa regai vatori venhau vaite basa ravo zvakanaka. Simon Chimbetu nekambo kake newspaper. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave zana nemakumi mana nemumwe 141. Misa Zimbabwe inoti vatori venhau vari kuramba vachishungurudzwa, uye kubva zvatangidza lockdown vatori venhau vanoita 26 vakashungurudzwa nemapurisa.